Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dzinokurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwematanga navakuda kwashe Tagwirei. Munyori mukuru musangano revashandi veZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti munyori wehurumende anoona nezvemari vaGeorge Gwematanga vakakanganisa zvikuru kutambira mari nezvipo zvinodhura kubva kuna muzvinabhizimisi vakuda kwashe Tagwirei. Kuti vapemberere zuva rekuzvarwa kwavo, vaGwematanga vanonzi vakapiwa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica pamusoro pendege yekuvaendesa kuUnited Kingdom kunoona mutambo wenhabvu. Nyanzvi mune zvemitemo Advocate Tabani Mpofu vaudza Studio 7 kuti mubati wehomwe yehurumende haafanirwa kutambira mari inobva kumunhu ari kupomerwa mhosva dzeuori.
Aiwaka uhu ndo watinoti umbavha hwekupedzisira. Mamiriro anoita nyaya ndeyekuti vaTagwirei vanoshanda pamwe chete navaGwematanga. VaGwematanga ndiro gurukota rehurumende rinosaina pose panotorwa mari navaTagwirei. VaTagwirei vanoita mabhizinisi mazhinji chaizvo nehurumende, bhizinisi ramafuta, vanoita bhizinisi rezvekucherwa cherwa, mabhizinisi ezvekurima, iko zvino ndiwo akabata kunyange kumazvuko uku, kunyange kwepawa vanenge vari kuwo zvakare. Saka mari yavo yose inobva kuhurumende. Gurukota rehurumende rinoita kuti vawane mari ndevaGwematanga. VaGwematanga vakasasaina vaTagwirei havawane mari. Uyezve vaGwematanga vane simba rekuti vataure kuti vari kusaina mari dzakawata zvakadi.
Hazvigoni here kuti madzisahwira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Ukaona vaTagwirei vachipa vaGwematanga chipo chakakura zvakadaro, izvi hazvidikanwi pamutemo, hazvibvumirwe pamutemo. Ndiyo yatinoti bribery pamutemo. Bribery ino yakaviri. Unogona kutobribe pane zvinhu zvawatoitirwa kare, wotobribe. Kana kuti unogona kubribe pane zvinhu zvichazoitika kumberi, wogara wakatobribe.
Hazvigoni here kuti madzisahwira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Vanozviziva vanhu vemuZimbabwe kuti ivo zvino paka pachinetsa nyaya yekuti vaTagwirei vari kuwana mari yakawanda inobva kuhurumende, mari yachona haina kumira zvakanaka. Kana vakazowanikwa vachipa mari yakawanda zvakadai, izvi hazviiti, hazvibvumirwe pamutemo. Pamutemo tinoti panenge patoparwa mhosva yakakura chaizvo.
Muchuchusi mukuru vakumbira ihodzi vakazivisa nezuro kuti hofisi yavo icharamba kuti vanopomerwa mhosva dzekusafambisa mari dzekunze zvisiri pamutemo neavo vanopomerwa mhosva dzekukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Munotii nazvo izvi Advocate Mpofu?
Nyaraudzi toda kuti titarise paviri. Chekutanga, kana munhu achisungwa anonzi nemutemo haasati ava nemhosva, achiri kungopomerwa mhosva. Saka nekuda kwaizvozvo tinokurudzira vahodzi kuti kana munhu achinge asungwa asati abatwa nemhosva, aiwa zvegapi wake bheyo ngatongwe hake achibva kumba. Uyezve mapurisa ngaasangoita zvekungosunga-sunga vanhu vasati vapedza kufeya nyaya. Ngavatange vafeya nyaya vapedza vozosunga vanhu. Chachipiri chatinoda kutaura pamusoro penyaya iyi yataurwa na vamuchuchisi vahudzi ndekuti muZimbabwe iko zvino tine yatinoti the weaponization of the law, mutemo paunotorwa obva waitwa mbuma inoshandiswa nehurumende kurova nekurakasha avo vaisingawirirane nayo. Zvino kana vanhu vakatanga kunyimwa bheu nenzira idzodzo idzo, zvinobva zvaita kuti mutemo uchigona kushandisika sembuma urakashe vanhu. Izvo zvazvizoiti zvakanaka. Saka tokurudzira vaudzi kuti kana munhu asati abatwa nemhosva aiwa ngati wake zvebheu rake, kana achingapiwa bheu otongwa. Akazobatwa nemhosva onanga ake kuchikurumbi kwake.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo, Advocate Tabani Mpofu, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mabaza, vakatiudza kuti kana mutsigiri weZANU-PF akapara mhosva hazvirevi kuti imhosva yeZANU-PF. Dr. Mabaza vati nyaya iyi inonyadzisa zvikuru, vachiti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakadzama.
Nyaya iri kutaurwa pamusoro pavagomatanga navatagwirei inyaya inosiririsa kuruzhinji rweZimbabwe. Havasi kuita izvo vakamirira musangano weZANU-PF, ende havasi kuita izvo vakamirira hurumende. Vakaita izvo pache zvavo sevanhu veZimbabwe vairi vasangana pamutambo, mutambo wavo usine nehurumende. Asi zvakadaro hazvo zvinonyanya kusuwisa kuti vagwamatanga ndiye mubati wehomwe, kana kuti munyori mukuru webati wehomwe yehurumende nenyika yeZimbabwe, kuratidzira kuti vane mari yakawandisa pasi munyika yese, nekuita mutambo wekupfachura upfumi nekudaidza vaidi vedzimwe nyika zvisine vaidi vedu nekuvabhadhara kanopetwa kupfuura kashanu. Zvinonyadzisa munyika yakabatwa nemasanctions, nenyika ine zvirango zvakatemerwa, nevanhu vari kuchema nekugwesha nenzara nekuda kuti zvibatane nekushinga kuti nyika ienderere mberi. Varume vairava vanyadzisa, vanongedza kushama kwamai pane vaenzi. Vanoda kuti vambongororwa vagonyatsotaurwa navo zvakanaka.
Sei kupana kwavo zvipo kuri kukonzera mutauro zvakadai?
Uyu huori asi hausi huori webato neZANU-PF. Sekutaura kwandaiita, ZANU-PF haina chekuita nenyaya iyi. Vanhu vakangodaidzwa hama dzavo nemashamwari avo vanoita navo mabhizinesi. Saka mukatarisa ipapapa pane nhubu naradada nongedza mai nechombo dzevanhu vanenge vaakuti mabasa eZANU-PF. Apa tonangana navagwamatanga, tonangana navatagwirei, hazvinini ZANU-PF.
Dr. Mabaza, chii chinofanirwa kuitwa nenyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi, ini ndinoona kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kudaidza vairava ogara navo pasi. Vagwamatanga vanodaidzwa semunyori mukuru mubazi rezvemari vagotsi vatsanangure, nekuti pane zvakawanda zvinoratidzika kuti hazvina kumira zvakanaka mukutaura kwavo kwavanga vari kuita. Chekutanga ndechekuti ivo vanoti ivo vakawana mari pavanga vari kuBarclays Bank. Matsamba nenhau dziripo dziri kutaura kuti vakangopiwa mari inoita iyo $234,000 2017. Iyoyi mari iyi hatizi kuziva kuti vakazoisa pai payakabva yabereka kuti vaite mamiriyoni akawanda. Uyezve kune kututsumwa nekunyunyuta kuri kubva muvanhu vakasiyana siyana kuti vagwamatanga vari kupiwa mari ma10% nevanhu vanenge vaita kuti vabhadharwe mari dzavo nekukasika. Izvi tinoziva kuti vatagwirei vanoitira basa hurumende vachibhadharwa, and anobhadhara mabasa aya ndavagwamatanga. Saka kuzoona munhu apiwa tenda nehurumende ari kubhadharwa newe akuya kupati yako okupa zviuru makumi mashanu zvemadhora nekukupa ndege yekuenda kungonoona mutambo webhora, apa tine zvikoro zvisina marata, tine zvembuya zviri kufa nenzara, tine vanhu vakutadza kukwira mabhazi, vakutadza kutenga peturu, tine mhuri dziri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana, tine mishonga muzvipatara hatina, nekuti tikuti takatemerwa zvirango. Zvinonyadzisa. saka tida kuti hurumende iwane chekuita ibatira kurava
vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari achisi kupa kuti mitengo iderere. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguya vari kutarisirwa svondo rino kuita hurukuro nevemabhizimisi nenyaya dzekudhura kwoita zvunhu. Vemabhizimisi vakawanda vanoti havana chekuita kunze kwekukwidza mitengo nekuti vari kuwana mari yekuhodha yekunze pamusika wemukoto ichidhura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Iyo zvino muno muZimbabwe hatina price control, saka hurumende haisi kupindira panyaya yemutengo. Mutengo painokwira hurumende haipindiri kuti maprices kana kuti mitengo idzike. Hazvisati zvaitika izvozvo.
Sema onerenyu, chii chiri kupa kuti pasatorwe matano? Nekuti tiri kunzwa gavhuna weReserve Bank dzimwe nguva tombonzwawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, tombonzwawo muchuchisi mukuru wehurumende vachitivo vose vari kukwidza zvinhu kana kutenga nekutengesa mari pamusika vachasungwa vorangwa zvakaomara.
Hapana polisi yehurumende yakadaro iyo zvino. Saka pakwira kwakaitika mutengo nguva yapfuura kana kuti mazuva apfuura zvinenge zvakadaro, hapana machanges akazoitika. Even hurumende yakamboita zvokusunga vaya vanotengesa mari, asi hapana munhu akasungirwa kuti akwidza mutengo. Hatisati tasangana nazvo iyo zvino.
Saka zvose zviri kutaurwa nehurumende nekuvhundisira kwairi kuita uku kungorova bembera pasina chiri kuitwa.
Vemabhizimisi vari kungoendera pamberi vachikwidza mitengo yezvinhu pavanenge vachida. Hapana mutemo unovarambidza iyo zvino kuti vakwidze maprices. Masalaries evanhu ndivo chete ari kusarira kumashure. Kukwira kuri kuitika mutengo yezvinhu zvikukonzeresa kuti vashandi vasangane nedambudziko rokuti mari yavanotambira ndiyo inenge isingakwani. Asi hapana zviri kuitwa nehurumende kuona kuti vashandi vanovatsirikana.
Zvino kana muchiti vemabhizimisi vari kuwedzera mitengo yezvinhu neko hurumende isina zvairi kuita, mushandi anosara ari papi chaizvo? Chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko irori?
Saka vanomirira vashandi matrade unions ndivo vane basa rokunegosheta iyo zvino kuona kuti vashandi vangawana here mari inovakwanira.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane 34 4637. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vapa zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe ane 66,000 131,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 nema kumimano mwine chimwe, nema zana matana tu, nema kumimafumba mwine vasere, 3,171,698. Vabai wanombadzo sembiri, vave mamilo ni maviri, nezuru mazana mana, nezupumba mwe, jine mazana maviri, nevana 2,409,204. Urumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba ye COVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Dombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsdare noti kwakaitika mirushongane zuro, mapurisa akakanda huchi hunokatikidza pamusangano wezanu PF weprovincial coordinating committee mushure mukuratidzira kwakaitwa nevamwe vatsigiri webato iri vaida kuti sachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro vabviswe pachigaro. MuNewsday makare mune nyaya inoti mutungamiri wenyika ari kukurudzirwa kuti vasarega nyaya yemhosva dziri kupomerwa vaimbova gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo ichirova. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuUnited Kingdom Robert Chapman nevamwe vake vanoti vamunangagwa vanofanira kuvhura nyaya iyi zvakare vachiti panofanirwa kuve nomuchuchusi akazvimirira. Kuroneko rinoti vanhu vari kuchera jecha zvisiri pamutemo nekutema miti vasina mvumo vari kukanganisa guta reBulawayo iro rinonzi rine mapurisa mashanu anochengetedza nzvimbo idzi, ipo pachidiwa mapurisa anochengetedza guta makumi manomwe nevana. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka pastudio 7. Ndinokumutsai murufaro pastudio 7 vashamarire vose. Inini ndirotora nenyaya yeZimbabwe. Zimbabwe ndeidi isusu vana vayo. Zimbabwe ngavabheka vese totoziva kuti Zimbabwe haina president. Zviri nani panotiswe kuti chinonga nongizwa zvine muromo nedabwe ZANU-PF zvisangano zvisina pfungwa. ZANU-PF varume vane utsinyi. Munodaro sei kuvarume imimi muchachema chete.
Zimbabwe ine chinhuwani chinoneta chekuti munofoswa kunzi taurai kuti nyika yedu inyika iri nyararo. Taurai kuti nyika yedu inyika yakanaka. Nyika yakanaka here kana vanhu vachikandira vana mategazu mota, vana vachifenda, vane mimba vachitambudzika? Moti kutambura kukunonza kuzi kutambura kukuti munonzi ngotaurai kuti takagarika. Hakuna, hatina mbogarika muZimbabwe. Hatina kugarika. Vakagarika ndo ivo vari kumusoro ikoko vanotonga, vanowana zvose, vanoitirwa zvose. Ndo vakagarika, noti isu hatina kumbogarika zvachese. Inhamo yoga yoga. Dai vanhu matinzwirawo nyasha zvimwe zvinuka, itaiwo kuti vanhu vafare, kwete kufadza imi ikoko kumusoro vakuru. Fadzai nyika, fadzai vanhu. Kutaura toda kuvhota, toda kudini, kuzama kuti isu vanhu tifare. Hatinei nekufadza nyika, nekufadza imi.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7, raramuka mumablessing ana tananoka wanje ana sister mavhe. Ndine kudawo kumbokuvhunzawo vanhu vestudio 7, tinoziva news dzinombota ugo zvemasports. Imimi hamuchambotauri kana tiri kunonzwa kuti mabhora akafamba sei, zviri kufamba sei, inongova zii. Haya, itinoda kunzwa zvemasports isu. Zvemapolitics tanzwa nazvese.
Ndini Boto wedu wei, muiterewo zvichemo zvangu, ndanzwa nekupa zvichemo zvangu deuta ifika action. Studio 7 mune favor, mimi muda kuteerera vamwe vanhu musiyewo isu zvedu zvavo vemuno Zimbabwe.
Makadii vanamukoma Jomuka, tinokutenda nechirongo chamunotiparurira cheStudio 7. Ini ndinoitwa Trust Sinyani, ndiri kuCape Town. Mamiriro aita zvinhu muZimbabwe hatifadzi. Tiri kutambura sana veZimbabwe tiri kuno kuSouth Africa, hakusi kuda kuuya kwedu kuSouth Africa. tinouya kuno ku South Africa kuzotsvaka kuti kwanise kubetserana nemhuri nehama zvichikonzerwa nemutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa vamunangagwa devari vamwe vanorisana nechitunha mushakabvu Robert Mugabe kuda kumuchera kuisa ku Heroes Acre kuita sekuti munhu wedzinza ravo ngavasiyane nesiri zvedzinza ravo ngavarisane nenyika Zimbabwe isina mutungamiriri ndikutenda izvozvo.
Koma wandena na mkoma blessing verenga iwo ma audio emadzimai kakawandisa tichitumira ma audio zasa hasendewi haverengiwi ndiri mutereri wa studio 7 tinotorera almost every day tichaiwo kuti madzimai ahwikowo achitaura kuchema kwavo ndatenda muwane zuva rakanaka mese vabati vestudio 7 tinokudai zvisingaiti.
Mukasei kuvashamarari vestudio 7 Mwema tere rinisi. Ine na hongu tunda kutawara panyaya baba wakati tawara wani suruwa mwuku urunga. Haka uma baba masukuni waka uma mwufuto zini. Mwika iri kutambura. Iki kima yutu iri kutambura. Nukuta atima upo kuri mapacho kwa mwuku tawara kumakari mama wisi mwini. Zina ikuwa na yu waka isu saatis kuda kukuri mapacho kuda kutukue nenda. Kuda inda. Kuda kutiwa wangu kwenda kukuri matisa wangu kwa wana umari kati nili ndra na wana mabasa wangu masoja wangu kwa wana umari kini ndra kana wangu
nipa studio 7 wa shamara ndi ndine za wangu sanda wana chingi churuzu wae ndino kutenda hii nukuwa nekwa makata risira kusina wata risiba na munu wese chinochema iso batikiri weza nupiyofu sabuchema wako ushingota MDC kuti weza nupifa vata uri imi mune namba kana kuziva kwa makaita kuti ava ndeveza nopfepa muvuri maudio avo avo vanovhota avo vari ku diaspora vachivhota nepa phone todongoziva kuti MDC kuvhota kwavo kutaura pa studio 7 ndo sekuhwina kwavo pa studio 7 saizvozvo ndinokutenda irambai makaitsi we studio 7 chirambai makatsigira iwa vano vhota vari ku diaspora mchivhura maudio yavo sekuti ndo mavhoti avo ndakutenda izvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne studio 7 isu atina kwatakarerekera kumutereri ataura nezvemitambo inga tinokuunzirai nhau dzemitambo 1 mukoma kune uyo mutereri ati tinosarudza maaudio evatsigiri veMDC tichisiya evezanupf aiwa ayo manyepo mukoma atinei nebato rinotsigirwa nevatereri vanotumira maaudio kustudio 7 ndizvo zvimwe chete neamai vanoti hatibudisi maaudio anobva kumadzimai kangani naye vatereri tichikukurudzirai madzimai nevatsigiri vezanupf kuti tumiraiwo maaudio enyu tikunzwei tumirai manzu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi mwita mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawandisa. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Nhasi muAmerica izuva rezororo rekurangarira Christopher Columbus uyo anoonekwa semunhu akawana nyika yeAmerica. Izvi zvinokwikwidzwa nevamwe vachiti Columbus haana chaakatanga kuwana sezvo nyika ino yange izere vagari vayo. Kubva mumakore okuma 1990 matunhu mazhinji muAmerica akatanga kushedza zuva iri nezita rekuti Indigenous People's Day vakarega kushandisa zita rekuti Columbus Day sezvo vazhinji vakange vave kuti Columbus akashungurudza vagari vemuAmerica uye akavadzvanyirira. Tabata vanongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano tikatanga nekuvabvunza kuti sei zuva reColumbus Day rine mutauro muAmerica.
Zuva reColumbus Day rine mutauro muno muAmerica kunyanya muzvizvarwa zvemuno avo anonzi maIndians, American Indians or Native Americans pakuti ivo vanoti Columbus uyo anoonekwa neruzhinji rwechichena sekuti munhu wakaita discover America asi zvizvarwa zvemuno chaizvo zvinoti aiwa ivo sevanhu vakanga vari pokare kuuya kwa Columbus kwakatouya noudzvanyiriri uchikanganisa magariro avaiita saka apa ndiyo pane nhoroondo yeColumbus Day kuti sei ichive inokwikwidzana nevamwe vanhu.
Ko zuva rekucherechedza vanhu vechiIndia muAmerica kana kuti Indigenous People's Day rakatanga sei?
Iro zuva rekucherechedzwa kwevanhu vechiIndia muAmerica iro rinozikamwa nokuti Indigenous People's Day rakatanga iro paka vane kucherechedzwa mu state ye South Dakota ku state uku kuno vandu kwakawanda ma Native Americans saka ndo vakatanga state iyi ndo yakatanga kucherechedza zuva iri kune mamwewo ma states akazojoinira kuti vave vano recognizer vano celebrate zuva iri vachiremekedza zvizvarwa zvemuno ma Native Americans.
Iro zuva reIndigenous People's Day pane zvarinopindudza here? Pane zvarakapindudza here?
Kucherechedzwa kwezuva iri kunoita izvo kuti pave nekujekesera vana kunyanya vechidiki maererano ne izvozvo zvikukanganiswa kwaitwa ma American Indians nekuuya kwakaita vana Columbus pakuti zvinokwanisa kuvajekesera kuti culture yakachinjwa sei uye kuti vave nechokwadi chokuti kuuya kwana Columbus hakungova kuno kwakanga kwakanaka asi kuti kwakatoparadza nekukanganisa maIndians maerano nemagariro avo netsika dzavo saka history inenge ichida kuti ive inobudiswa pachena vana vagokura vachiziva vacho vechiIndian vakwanise kunge vachidzidziswa history yavo neavo vamwe vemunowo vazo vane zvizvarwa zvakange zvakarerekera kurudzi rwechichena kuti vanzwisise kuti ma Native Americans nzvimbo yavo muhistory yeAmerica yakamira sei.
Pane vakaedza kuramba kuti zuva iri rive rekucherechedza vechiIndia muAmerica here uye vaiti
hungu kucherechedzwa kwezuva rema Native Americans Indigenous People's Day kune vamwe vakange vachiramba vachiratidza kuti vanga vasingafari nechiitiko ichi
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dziri kukurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwamatanga navakuda kwashe tagwirei munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikopaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.